Vechidiki ava vachange vari muAmerica kwemavhiki anosvika matanhatu. Panguva iyo vachawana mukana wekurodza pfungwa dzavo nehunyanzvi hwavo muzvikoro zvedzidzo yepamusoro zviri munzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvikoro izvi zvinosanganisira Yale University, Dartmouth University, University of Delaware, University of Virginia nezvimwe zviri munzvimbo dzakatsaukana muAmerica. Vechidiki ava vachawana mukana wekusangana nava Obama pavachange vari muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri pachirongwa cheYali vaJames Msipa vanoti vari kufara zvikuru nekusarudzwa kwavakaitwa kuti vapinde muchirongwa ichi. Vamusipa vanoti vane tarisiro yekuzoshandisa ruzivo rwavachawana kubva kuchirongwa ichi kusimbaradza basa ravari kuita kumaruwa uko vari kushanda muzvirongwa zvekukweretesa varimi vechidiki mari yekusimudzira mabasa avo.
Tine maprojects akasiyana-siyana ari kumarural areas kunyanga. Tine vanhu vari kurima mufarinya ikoko. Then kubindura tine vanhu vari kuita maflea markets nemavegetable vendors. Kubulaweyo tiri kubatsirawo futi vanhu vari kutengesa fresh farm produce. Saka ndinoona kunge izvi ndo zvakaitawo kuti ndikwanise kusarudzwa kuti ndipinde pachirongwa ichi.
Vamusipa vanoti zvakakosha kuti vawane mukana wekushanya kunyika dzakadai seAmerica kunowana ruzivo muzvikoro zvepamusoro-soro zvine mbiri pasi rose pamwe nekushanyira makambani anoita mabasa akafanana neavo.
Chadzidza zvakawanda ndigokwanisa kusangana nevanhu vakasiyana-siyana vanobva kunyika dzakasiyana-siyana asi vane chinangwa chimwe chete chekuti Afrika ibudirire. Tadzoka tinozokwanisa kushandisa zvatinenge takwanisa kuunganidza tiriko in terms of my skills nemaresources ekuti mabhizimisi edu kuno akwanise kubudirira. Tikwanise kubatsira vanhu kuti macommunities edu abudirire nekuti Zimbabwe ibudirirewo zvakare.
Rimwe gweta rechidiki richange riri muchirongwa ichi vaMoses Mkomo avo vanobva kumberengwa vanoti chiwiro yavo ndeye kusangana nemutungamiri weAmerica vaObama zvichitevera kuvaona vachitaura pane umwe musangano wakaitwa kuSouth Africa gore rapera.
Ndikakuudzai kuti vaBarack Obama pavakauya kuSouth Africa gore rapera takati tichiona chirongwa chavo nemudzimai wangu ndikati ndinoda kusangana nemurume uyu. Zvekuti pandakaudza mudzimai wangu kuti application yandakaita yabudirira akanditi zveya zviroto zvako zvadzadzikiswa. Kusangana navaBarack Obama chinhu chikuru kwazvo mukati meupenyu hwangu. Ndiye munhu vandingati ndinonyanyotarisira kusangana naye. Asi wese zvati ari muhurumende yeAmerica ndine chokwadi chekuti pane zvakanaka zvandingazidza kubva kwaari. Saka itarisiro yangu kusangana noupi zvake kunyange vana vemuzvinafu ndove kuYale University rine tarisiro yekusangana navo nokuti ndinoziva kuti pane zvikuru zvakawanda zvandinokwanisa kudzidza kubva kwavari.
Vankomo vachange vari pachikoro chepamusoro cheYale University kuConnecticut uye vanoti vane chivimbo chekuti vachadzidza zvakawanda izvo vachazonopakurira kune vamwe vavo vari kumusha kana vachinge vapedza chirongwa cheYale ichi. Muzvare Zandile Lambu inyanzvi yechidiki iri mubasa rezvekufambiswa kwemari kuburikidza nembozhanhare. Muzvare Lambu vanoti vachashandisa mukana wavawana wekushanyira America kudzidza dzimwe nzira itsva dzichaita kuti basa riite nyore. Zandile ndeumwe wevavo vachange vari pachikoro chepamusoro-soro cheYale University muchirongwa ichi.
Pane zvino basa rangu nderekufambisa mari tichishandisa mbozhanhare. Saka ndiri kutarisawo kuti at least kuAmerica ndichaonawo kuti ivo vari kushandisa chii kufambisa mari. Saka ndoda kuzoona kuti ndinozokona here kuti kana ndakudzoka kuZimbabwe ndichakwanisa here kuzviita zvavanoita ikoko.
Mumwe nyanduri anoshanda nevechidiki mumusha weMbare kuHarare vaBrian Geza vanoshanda nesangano rezvishamiso arts rinodzidzisa vechidiki zvemimhanzi zvekutamba nezvimwe zvekuvaraidza veruzhinji vanoti vachashandisa mukana wavawana wekushanyira America senguva yekudzidza tsika nemagariro dzemunyika iyi. Vanoti uyu uchava mukana zvakare wokupakurirawo zvizvarwa zveAmerica tsika nemagariro eve muZimbabwe.
Ndambudzitarisira ndikauya kuAmerica nekuti kudzidzawo kuti kuti vabudiswe vasvike panhano yavari in the performing arts kunge vari musha unotarisa nepasi rose kuti vakarongeka. Tazvidzidzawo izvozvo zviri zvitatu zvamuchadzidza ipapo ndouya nazvo kuno kumusha, not kuti takasarire asi kudzidzako.
Vechidiki vese vari muchirongwa ichi vanoti vakatarisira nemaziso matsvuku mukana wekuonana nava Barack Obama mbune pavachaita mazuva matatu avachanosangana navo pamuzinda wavo weWhite House. Mukupera kwemasvondo matanhatu vamwe vachadzokera kumusha, vamwe vashanu vachasara muzvimwe zvirongwa zvichava pamukana wekushanda nemakambani epamusoro muAmerica kwemavhiki masere. Vechidiki ava vanoti mukana wakadai unobva kuna Mwari uye uchavabatsira mukusimudzira nyika pavachadzokera kumusha. Marvelous Mhlanganya, Huye, Studio 7, Washington.